manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera gumiguru 30/2021 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive in the kitchen and united. And the party is on the move.
Inongofamba.
Zanu PF inopeta musangano wayo wepagore kubindura mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro ive nechiremerera inoti kuti tume nhume dzakaremekedzeka nhume dzinabva dzakarerekera uye nhume dzinoyatigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Johan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo wepagore kubindura vachiti ZANU PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
That's the party. Is indeed alive in the kitchen and united, and the party is on the move.
Go, inongofamba, igofamba, ichingofamba, wazi chungo mukuru.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiriri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
chinokosha ndechekuti vanobvane kana vaenda kuGlasgow koko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusunguruka kuratidzira. Ndaona vamwe varungu vanga vachiratidza vachiti kwai tiri welcome vamunakagwa. But munyika mavo muno tinoona parenda yachamidza kuenda kundoonana nevanhu murunyararo vanotema miti vanhu vezvanhu vachiita marodhi. Vanhu vanorohwa hapana anofunga. Saka zvinhu zvavo zvese izvi havana kusiyana nezvaitwa nenguva yamugabe.
Panyaya yesarudzo varohanya vati bato rezanu PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita sarudzo dzakachena mubato iri.
Izvezvi vari kutaura zvokuunda maelection asi vakabvanama mabielection vachiti kwai kune COVID asi vaita ziconference ravo rinomurwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu. Saka chavanoti kuunda maelection chii vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelection zvinomutsindo nokuti maelection ejekerera havakwanisi kuvaita.
Zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa Constantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZANU PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire ZANU PF. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Musangano weZANU PF National People's Conference wapera nhasi kuBindura kuMashonaland Central. Ndakamirira Studio 7 kuBindura, ndini Godwin Mangwiro.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge audza vatsigiri veZANU PF kuti nyika yaora. Mupurisa uyu vaMaxwell Guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vaMnangagwa uye vari kumiririrwa navaGodfrey Mupanga veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Yati sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divira dzakarerekera. Mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elina Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira. Vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7, vaChamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. VaChamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, asi izvi havasi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divira vakarerekera.
Aiwa, ngavatarise kuti pauya asina waanorerekera, asingatemi, achipinda kubuda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari, nekuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakurendeswa kumwe. Mari yakashata. Munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzematongerwo enyika, munhu akada mari haana paanomira uye ngaasina chimiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengakakarerekera, vasingaiti zvemari, vasingatsvagi kuda kuuya kuzopukuta rimwe divi, asi kuti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire. Ndozvingabatsira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro, ive nechiremerera, inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi, asi vaChamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. asi bato reZANU-PF ririkuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC alliance harina zvarinoburitsa sezvo bato iri richiti vamunangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita vachiti chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara
ED anenge achitaura kuti achiti zvemhirizhonga asi ukati mashoko ake achibudisa zvimwe maoko ake anenge akabata fumo anenge akabata dombo maoko ake anenge akabata kuti futi kana grenade kuda kutiparadza ndozva tinoti nyika haivapi nezvibhakira nyika haivapi nemangoromera nyika haivapi nekopoto negakava nyika inovakwa nekuyanana
asi ZANU-PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori
corruption must be dealt with ndo pane nyaya togadzira governance neleadership ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo togadzirisa nyaya rule of law togadzirisa nyaya yemaproperty rights togadzirisa nyaya yemafree and fair elections
hurumende yeamerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa kwete nezvirango zvakaiswa neamerica asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo
zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yeZimbabwe munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals ndokusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende hazvina batsiro uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekuti vana vemuZimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions
amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi uye vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi asi nyika idzi idzo dzinosanganisira America, Australia, Britain, Canada neSwitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rakaita kongresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva izvo zvakaona vaPeter Mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vaMutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika. Amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wesangano revashandi iri. Amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
Vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuAmerica. Kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo vamwe tichamboita kumbunyikidza vamwe tichiharasa vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare.
Vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa.
Musangano wedu watakati tamusi wa 29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwe maererano nemuhoro nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeAmerica kana ine muenzaniso wayo. Vashandi vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira. Tukuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake, vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana.
Amaita Ruvinga vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndozvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe, zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SAMAgamete Rota zvinoziva kushoya yofarirawo kuti SCT yakaadopta resolution yedu yekuti 20% yebudget allocation iende kueducation. Saka ZCT ichange ichimira iri paforefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu kucongress iyi yanga iri limited pamadiscussions, tisingakwanisi kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti mberi pegwara ravachange vachitishungamirira. Isu seaffiliate hatina zvizhinji zvatingakomente on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU. Asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvo zvii.
Vamwe vakasarudzwa pacongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Siradza ndo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, uko vari nesudzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitepedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubwa kunuma ya kubwa ku United Nations amai Elina Doham tichanzwa kubwa kubatore MDC Alliance kutivano ona sei jinyorwa ja amai Doham batore zano PF rinoti iro rukufara nezwa kabuda kubwa kujinyorwa ja amai Elina Doham janga shirikuti jirango ngashi viskwe degai tiende kunere MDC tinzgo kutivari kutichii
parangundi nonzi satwa yu pledis Jiri mnyori ya nona nizu kujibizana kwezimwe nika mubatore Movement for Democratic Change ilo nchunga miru kwa nalane uso nchamisa.
Tunise batore MDC, munoti nisha buda ishi?
Changa chane nangwa kuda kutawa nisha achu, deje kutiti no batikana ne process, kana kutiti no batikana ne jakaitwa na special rapportua, maerirano ni kutwaga information kwa waita, kune maboka akasiyana siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti katove mumatarezi mosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaita uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuru takabva tatoona kuti statement ya United Nations special rapportua ava yakange yatobuda chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvavaisangana nazvo taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock kusvika 27 October yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga
ko pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti
totarisazve zvakazobuda mustatement yavo tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for maproblems ese atiri kuona ari muzimbabwe vakataura nyaya dzehealth vakataura nyaya dzeeducation zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya yeinternational isolation yezimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro mviro dzayo kuti takamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii inyaya dzemahuman rights nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu nyaya dzerule of law kushayikwa kwerule of law breakdown of the rule of law inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 chienda mberi zvakadaro saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yezimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi maproblems iwawo tichingori nawo tarisai muone izvezvi purezidendi wedu vanelson chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas tiri kuona mota dzavo dzichitemwa tiri kuona masupporters edu vachitagetwa masupporters edu vachisungwa chitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo zvinotitaridza isusu kuti muzimbabwe hamuna rule of law machallenges atinawo nenyika dzekutamira
inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
chiraine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro namufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga vanozivikana zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo Apostle Chiwenga vanoti vakamhangara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa, asi mapurisa haana matano aakatora. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu wamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwe Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vange vachitiza muZimbabwe.
Tinoteverwa nemotikari dzemasoja, dzemaCIO, dzemapurisa ehomicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagate pamba pangu vachitumira madrone kuti vauye kuzoongorora pandogara takarara ndekutishikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakaisa muchikwata chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state, kureva kuti vanoti isu tivavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi, rane makobore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa-2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra-2018 musi wa-20 October ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemahawa matatu. Kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu. Musi wa-12 June gore ra-2019 tichibva kusouth Africa vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidhiraivha ikabeuka akashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vhurumuku naEugene Kanyuchi vandakanga ndinavo. Gore rakapera musi wa-14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motikari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yane mazuva 10 ichindironda nekutitsvaga nekutitatanisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedzi upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda. Kushungurudzwa kwedu kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari, kumhangara kumunhabvo kurova kuti ndihakurova, hapana chaunobatsirwa nazvo.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Handifunge kuti ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai yarega kushungurudza vanhu. Vanhu vane kodzero yekutaura. Kana vasingagusikani nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambiswe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvandiri kutaura haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Tinotofunga kuti ini ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamanda hasati adzoka gore rino rava re6 kubva paakatsakatika.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakuzive kuti ndei kupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuchupataisa upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangamanya kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Tanonoka Wande.